Yeah. Yo. Sniper Stam.
Wazondirwadzisa aiwa pachina kudanana. The best thing chekuita ndechekutongorambana. Wadanyara unge kafupa batwa rikwa mainga. Hamboranui ende chicho ungo uchita. Dopa wakuda kukumbira regerero manje. Asanchadaini aiwa ndazodini wa manje. Wakufunza ndini ere shua akukuramba. Alright chimbo mirandi kufunze. Dai uri wewe baby. Wandona ndaka batwa nemumwe. Waita say. Dai uri wewe baby. Wandona ndichikiswa nemumwe. Wainzwa say. Dai uri wewe. Waita say, dai uri we, wainzwa say, dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Wangu wada undi wandisira face kunge doctor soba, nda utakwa man ai wanditori soba, natino noke inda iwa nama visa na kloba, dini ere wada kuita bambi padoroba, arma kuwa eva nunda ito krambira, asinasika wazondi kura kunorira, doko na sungirira kana mkoti ndo wira, si jeje imbo ndi pindura. Dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Dai uri wewe baby, wandona ndichikiswa nemumwe, waitwa say. Dai uri we, waita say. Dai uri we, wainzwa say. Dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Yeah, ndaiti ndiwe wangu chaiye, wandaito dada naye. Ndaiti ndiwe wangu chaiye, wandaito vimba naye. Mosha ya isungirwe munu, asi inorambirwa munu. Eye, wowo, ey. Dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Dai uri wewe baby, wandona ndichikiswa nemumwe, waitwa say. Dai uri we, waita say. Dai uri we, wainzwa say. Dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 yeah, 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 whoa, 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 yeah. Wazondirwadzisa aiwa pachina kudanana. The best thing chekuita ndechekutongorambana. Wadanyara unge kafupa batwa rikwa mainga. Hamboranui ende chicho ungo uchita. Dopa wakuda kukumbira regerero manje. Asanchadaini aiwa ndazodini wa manje. Wakufunza ndini ere shua akukuramba. Alright chimbo mirandi kufunze. Dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Dai uri wewe baby, wandona ndichikiswa nemumwe, waitwa say. Dai uri wewe, waita say. Dai uri we, wainzwa say. Dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Wangu wada undi farira kumeso unge doctor soba. Nda utakwa man ai wanditori soba. Dati nonoke nda iwa namato pisa na kloba. Dini ere wada kuita bambi padoroba. Arma kuwa eva nunda ito kurambira. Asinasika wazondi kura kunorira. Doko na usungirira kana mkoti ndo wira. Asi jeje imbo ndi pindura. Dai uri wewe dia, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Dai uri wewe baby, wandona ndichikiswa nemumwe, wainzwa say. Dai uri we, yeah. Dai uri we, yeah. Dai uri wewe baby, wandona ndaka batwa nemumwe, waita say. Yeah, 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 yeah.